Bamunotora munotaura dama. Ama isingarazi ama. Amurazi ama. Cha asta pandise san.
Ndoshuvira. Wanoda kundiroya. Mapere nemiseve yavo. Ngazvivabaye. Ngazvindishaye. I really wish when I leave the house every morning, you gave me that family to feed. I need that money. Zvinhu zvangu ngazvitengwe. Ngazvipere. Panwana wangwe mabasa. Ah, sitara ngungari weko. Bamu soro, soro, soro. That is rei omu bugura. Who am I supposed to give love to? Nakai mazeru de mucha jireka. Badi bafe andoda kuta da disemba. I just wanna love this pure and true. Badi siri as tiri wa shoma. Save me some time and it's heartbreak. Mari, musa usi wajidaro, wajidaro. Niri mwana wenyu, niri mwana wenyu, wenyu. Mari, aiwa mari, musa usi wajidaro, daro. Niri mwana wenyu, niri mwana wenyu, wenyu. Ndoshuvira, makuwa nemanyepo avo. Pavano maloncha. Ngavasabilivwe, ngavatukwe. Yeah.